Ya tinotenda zvikuru Mr. Kandimire makasimba here. Aiwa, isi noti basa redurepende riri kufamba zvakanaka chose ende uye vanhu vakawanda vari kuritambira zvakanyanya kunyanya munharaunda yatigere ino yesouth africa vari kuzama kuitambira zvakanaka pendi yachibhozi chinhu chavanoti chakavakoshera ivo vagari vemuno musouth africa.
Zvekugadzira pendi zvinhu zvamaiita muchiri kuzimbabwe here? Pfungwa iyi yakauya sei kwamuri?
Ya, ndikati pfungwa iyoyo kugadzira pendi yakauyawo kwandiri turu ndaonawo mumwe munhu aizviitawo ndokubva ndazvifarira, ndokubva ndazvidzidza, ndokubva ndanoti aiwa izvi zvakanaka zvinogona kutipo ramangwana rakanaka.
Tinonzwa imi muri kuti muri kugadzira pendi inonzi gamazini. Musiyano uripo nependi dzagara dziripo ndeupi vanyakujara?
Mutsauko wandingaone kuti vakasiyana pamusoro pependi yakudhara, normal pendi nependi yegamazini oro gramakoti yemukati, ndewekuti gamazini inolasta zvakanyanya kwemakore anokwana kuita gumi nemashanu oro makumi maviri isina kuchinja kara kuna kuafektwa nezuva like zvinoita mamwe mapendi agara ari kwaye anoafektwa nezuva wozoona akufunuka.
Tinoona kuti muri kugadzira pendi muri kwakare kusouth africa. Muri kuitengesera ikoko here kana kuti munozotakura muchitengesera kuzimbabwe?
So far pendi tiri kuitengesera muno musouth africa patinoigadzira muboxburg mujohannesburg tichitengesa kunzvimbo dzakasiyanasiyana like cape town, durban, pe, east london, polokwani, zanini, nzvimbo dzakasiyana ende tino urongwa hwekuti tiitengesere kuzimbabwe through vanhu vekuzimbabwe vave neruzivo nayo, but so far vazhinji havasati vane neruzivo rwakanyanya pamusoro pependi yegamazini.
Tichitarisa matambirirwo ari kuitwa pendi yenyu, munoona remangwana rakamira sei?
Ndiri kuona rakajeka zvikurusa ramangwana redu panyaya yekugadzira pendi yegamazini because vazhinji vari kufarira pendi iyi specially vagari vemusouth africa. Saka tiri kuona kuti vari kuifarira zvakanyanyisa so tine chishuwo chekuti tiendese kunyika dzakasiyana siyana like so far Botswana neSwaziland vanenge vakuiziva zvakanyanya pendi iyoyi. Saka tiri kuona kuti ramangwana redu rakajeka pamusoro pependi yegamazini and gramakot.
Mune urongwa here hwekuti munge muchitengesawo pendi yenyu kana kugadzira pendi iyoyi muri kuZimbabwe?
Tine urongwa hwakanyanyisa chokwadi hwekuti tizoitengesera kuZimbabwe. Takwanisa kupa ruzivo kuvanhu vemuZimbabwe kuti vaizive uye kuti inofamba sei.
Mune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamuri kushanda nazvo mubasa irori rekugadzira pendi?
So far tiri maZimbabweans about 5 to 6 guys vatinoshanda navo panyaya yekuapplya pendi.
Saka pazuva munogadzira pendi yakawanda zvakadii?
Baba Kandimiri, pazuva tinokwanisa kugadzira mabhaketsi anokwana kuita 50-60 oro dzimwe nguva kana mwari vakativhurira about 70 buckets per day zvichienda nekuti tawana macustomer akawanda zvakadini.
Todzoka kwamuri imi vanyakujara, makaberekerwa kupi uye makadzidza nekukurira kupi?
Vanyakujara vamuri kunzwa vari kutaura kudani zvevakaberekerwa kumarondera kunonzi kwachihota mudunhu ranenguo. Ndo kwandakaberekerwa ndikadzidza pachikoro chinonzi Chakadini Secondary School kusvika pafom 4 ndo pandakaperera ipapo.
Makapinda muSouth Africa riini uye ibasa ripi ramaiita pamakapinda muSouth Africa?
Inini pandakapinda muSouth Africa ndakapinda ndichingoti chiro ramuka panguva iyoyo sezvo ndakanga ndine zvangu class 2 license, asi ndakasito kufamba kwenguva ndakazenge ndava muchairo wematrack from 2012 to 2020 then from 2021 to 2023 ndo pandakasiya basa kudirikidza nevakange vakunetsa maSouth Africans panyaya yekuti buda ematracks edu ndo pandakatangawo nyaya yekubika pendi.
Shoko ramungasiyira vana veZimbabwe vakateerera pane ino nguva?
Shoko randinosiyira kuvana veZimbabwe kune avo vachiri kuvaka dzimba dzavo vada kupenda nemhando yependi yedu yegamazini oro gramakoti, ndinoti aiwa iyi pendi yemandiriri, pendi yeudzamu, pendi inolasta for a long time, pendi zvakare isinga afektwe nezuva kana kuti nemvura. Iyi pendi inolasta kwemakore akati wandei dhani mamwe mapenzi atinoshandisa. Saka ndinokurudzirai vana veZimbabwe kuti pamberi nekushandisa gamazini ngatishandisei gamazini negramakoti pakupinda dzimba dzedu.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Vanoda kutibata vanokwanisa kutivhakachira patinoshandira pafactory yedu pana corner Carson Road and 14th Avenue Boxburg. Vanokwanisa kutibata zvakare pambozhanhare yangu inoti 0027635673400 oro kundishanyira muFacebook yangu pane zita rinonzi Teach Mike Nyakujara, oro kuuya zvakare papeji rangu rinonzi Gamazinex Teach Mike Nyakujara Gamazin and Glamour Code Suppliers.